manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingena lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 24/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Masangano evarairidzi opesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kurangwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwakatsemura masangano aya. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa natanonoka wande weStudio 7 na Reverend Dr. David Simango vezayo Jafford in Faith Church iri kuBolton kuUnited Kingdom. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC Vanelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvisinei nekupisa kwange kuchiita kunze nhasi, zviuru zveratsigiro webato reMDC zvazadza nhandare yeMkoba Stadium kuti zvinzwe vachamisa vachitaura. Pasvika vachamisa munhandare, vamwe vevanhu vachengetedza vamboita dambudziko sezvo vanhu vakawanda vange vachidakuswedera pedyo navo kuti vanyatsovaona. Mumashoko avo kuvatsigiri vavo vachamisa vati zviri pachena kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nemakakatano aripo pamusoro pezvematongerwo enyika pakati pavo nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. Vati vanobvuma kuita nhaurirano, asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kutungamirwa nevanhu vasina divi ravakarerekera kwete ivo vaMnangagwa pachavo.
Tawirirana kuti zvatakabirana uku toita sekuendesa nyika mberi, toita transitional mechanism yokufambisa nyika mberi. VaMnangagwa kana muchigona mombondipawo norova tuye imi morova tuye tichifamba takadaro akutatoona kuti anotungamira zvinonyanya. Political dialogue is a necessity to unlock the political stalemate in the country. Ndakandura kuona signals of sincerity. What are they? Hatiri kuona masoja aida achipinda munyaya dzekuina maroadblock. Ngaainje kumabharaki nokundokwatinovada tikaivhedzwa vobuda hava kutilana vanhu.
Vati zviri kuitika munyika pari zvino zvakangofanana nekuti mune hurumende mbiri sezvo ivo vakasarudzwa nevanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu ukuwo vaMnangagwa vakanzi nedare reConstitutional Court ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri wenyika. Vati nyika ingaenderere mberi iri mumatambudziko airi vachitiwo vari kuzopa vaMnangagwa nguva shoma yekuti vabvume kupinda munhaurirano nenzira yakanaka vakatiwo kana izvi zvikakona vachatungamirira veruzhinji mukubvisa vaMnangagwa pautungamiri nenzira iri pamutemo.
Mnangagwa akaramba tiri kumusumudzira chaunga chezvaunga takataura tiri kuda kuti munhu wese in terms of section 59 tiri kutaura kuti munhu wese hatiti zvokutamba tinoda kuitii mwese muharare kana tivarisa tovarisa demokrasia. Are you ready kisa mama kisa 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 k
vacha misala shura kwa watu kushandiswa kwewe chuto mkupinda mnesho matongeru wenyika waka kumbira wanu wangewari pa msangano uyu kutivambo nyarara senzira yekura ngarira wanu waka uraiwa pakuratizira kwa kaitika msua wano gas gurira kapera uyo waka uraiwa pakufarua kwa kambo yetu wa makambani wanu wachiratizira mnyika mwezu wa pera. Vacha misa wa shura wa Mnangagwa ni masho kwa wakata ora kumwenezi ekutuwano guna kutuma azuma soja kutapindile mkunza aru nyararo mnyika vachitu kuita kwa katai kuno guna kutuwa Mnangagwa wa gune kuzupomeru wa mosha zikuponda wanu. Vacha misa wa peta msangano wavo vachita ora pamsoro pe kongresi yebato ravo iwecha etu kwa mnachi wa vugoririno vachiti iwo semuna anote vera guarare utungi wejekerere waka zupira kusiachi garoche utunga miri kana watsigiri wa waka watu wasie.
My positions as ano nominate what they are up and open for contestations. Ku baba ni chino no nani mubada bata wasale bata gani bata wanaga bata bandu no nisenda pa congress muka wana chikona kupeka daga mirira kupeka muka wana mchina kupa mume. That is the Democratic Party yetu ya fakta ino isha.
Asimushure memashoko aya vanhu vange vari pamusangano uyu vaita ruzharukuru vachiratidza kuti vanotsigira vachamisa va Richard Musekiwa vanoekanzura muguta remasvingo neimwe yenhengo dzeMDC dzange dziripo pamusangano uyu uye vati vanotsigira gwarara vachamisa. Musangano wanhasi ndiwo musangano wavachamisa mukuru wekutanga wegore rino munyika uye vati vaita musangano uyu kuti vazivise vatsigiri vavo kuti vakananga kupi semusangano. Ndaka mira Studio 7 Mugweru, ndini taura ishawa.
Kusawirira na masangano evara iridzi, kunonzi kwatadzisa kuitwa kwemusangano wekutsvaga nzira dzekumutsiridza nadzo kurangwa mabasa kwakanga kwambomiswa nevara iridzi vachiti vari kuda kumbopa mukana kuhurukuro dzavakanga vachiita negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima. Zvinonzi masangano evara iridzi aya aifanirwa kuita musangano uyu svondo rapera nemusi wechina asi hauna kuzobudirira. Panonzi panga paine hurongwa hwekuti musangano uyu uchiitwa mangwana muvhuro asi zvinonzi hautarisirwe kubudirira zvakare mamwe masangano achinzi ave kutoronga kudzokera kuApex Council sangano rinomirira vashandi vehurumende vose. Mukuru werimwe remasangano evarairidzi reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyavo vanoti mamwe masangano madiki evarairidzi haasi kufara nemafungiro avanoti anoitwa nemasangano eZimta nePTUZ ekuti ndiwe vana mukoma wemasangano ose evarairidzi. Vanyavo vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezviri kutadzisa kuti varairidzi vataure nezwi rimwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvino hazvina kunyatsomira zvakanaka kurutivi rwevamiririri vevarairidzi kumaunions. Nyaya yanyanyonetsa zvikuru ndeye yatingatiyo Big Brother Syndrome yokuti kune maunions anozviti isusu tisi vakuru. Isusi takataka kuwapo, taka zvakadaro takakosha kupfuura mamwe maunions akazoteera nezuro. Izozo zvakonzeresa vonga mvonga mumaboka emaunions izozo zvekuti kana strike iya yakanga iripo iya yamazuva aperayo. Zvanga zviri pachena kuti strike yanga isiri pamutemo. Nekuti pamutemo chapter ndipo kuti patinotaurwa kana kukurukura nehurumende tine patinofanira kusvika kuti aiwa. Tatadza kuirirana. Kana tatadza kuirirana, tinofanira kusainirana inonzi deadlock. Vanomirira vashandi, Sisiya Alexander, neanomirira muhurumende, anonzi Simon Masanga, vanhu vaviri vavava ndivo vaifanira kusaina inonzi deadlock. Tazobva ipapo, taifinipinda zvimwe process yeconciliation, yokuti taifanira kusarudza anonzi arbitrator, aifanira kuti atiyananise pane kusawirirana kwanga kuripo kwacho. Saka zvose izvozvo izvi hazvina kuitika ende vamwe vangu vanozvidzwa izvo kuti ndozvafanga zvakaitika asi vakasarudza kuti zvisaitike saizvozvo saka zvakakonzera madivisions pakati pemaunions.
Mungadoma here masangano amuri kuti ari kuita Big Brother zvokuti ndini mukuru vasingatarise kuenzana kuvarairidzi.
Tinoda kudoma vamwe vedu vekuZimta nevamwe vedu vekuPTUZ mapoka maviri iwayo ndo akonzeresa tambudziko zikuru kwazo pakati pedu, nekuti iyo istrike yandataura nezvayo iyi payakanga ichitoenderera mberi, mamwe mapoka ese ari kunzi madika aya akati atakutojoinirawo strike iyoyo, asi vajoina pakati papapapa havana kana kumbopuhwa inonzi recognition. Vakaramba vachienderera mberi vakati isu tiri tu chete PTZ nezimta, tisu takakonzeresa strike and tisi kuti maticas aende pastrike. Ende vari vaviri zvakare ndivozve vakaenda patafura musi wataifange takasangana uri musi wesondo, kuti maunionzi ese ngatisanganei tikurukure kuti nyaya yestrike yofambiswa sei. Asi nerweseri vakaenda vakanosangana vega vari vaviri vakawirirana kuti ngatichisopei strike. Vakasopesa strike varivo vari vaviri zvakare, asi iri nyaya yekuti vaiziva kuti strike iyi yanga isiri pamutemo, nekuti yanga iri pamutemo vakangadai vakaramba vakasimbisa mashoko avo vakanga vataura makuseni ekuti isusu strike yedu iri kuenderera mberi. Anonzi Public Service Commission ndiani? Ndiani kwaanonzi Vincent Hungwe kucommission kwacho? Ari above the law, no one is above the law. Asi vadaro kuvanhu vanova mamembers vachiita usisu kuiri hwekuti vasangana patafura nehurumende vakanga vatouya kudhara vakagwadzira gwaro ravo rekusopesa strike, asi uku nerweseri uko vari kuti chimoto tiri kuendera mberi chestrike, uku vatosopesa strike kudhara.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyawo vari parunhare muHarare nestudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimuta panyaya iyi, asi takwanisa kubata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe. Vanotiwo masangano ari kuvati vari kuzviita vakuru aya ndiwo ari kushandiswa nemamwe masimba avasina kudoma mukukanganisa hondo yekurwira kodzero dzevarayiridzi.
Mashoko evanhu vari kuda kutsvaga utamugati, mashoko anoratidza kuti vanhu ava vatumwa. Chiripo ndechekuti pakaitwa declare strike ndivo vakabuda paTV vemaunion iwaya vachitaura kuti tafuhama rine MTC vakaakuza kuti Secretary General wokuZimta naPresident wokuPTUZ vanhu veMDC. Saka nhasi anodzoka achizotaura kuti paita Big Brother mentality zvazva nekuti chokwadi ndechekuti pachirungu vanoti you cannot become big by pulling the big or the strong people down. Varume ava ngavadzidze dzidzo chekuti kuti maunion asvike paasvika akaseenzerwa, nyaya haisi yekuti ndingati kudii, nyaya ndeyekuti vari mugwara here. Maunion aya mukaatarisa iye zvino izvi vakuti dambe ivo ndivo maemployer, ndivo anobuda paTV yeZBC, ndivo anokotwa neHerald vachiakiza maunion zvedu kuti tikupohwa mari neMDC. Ndivo zvakare vanenge vachitaura zvakawanda. Saka kumwe kutaura kutaura kwenhando kutaura kwevanhu vasina chavari kuziva. Hatingazonzi nhasi tisu tava maunion madiki, nekuti the truth of the matter ndezvekuti Zimta nePTUZ ndo maunion mahombe. Izvi hazvina nharo izvi, tine nhoroo ndekurwa chimurenga chekusunungura vashandi. Ende maunion aya kana achida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ngavasiyane nemengariti yekuti vakaona pane ZTV votitukirira, nekuti isusuwo hatizonyarari vanhu vatita zvavari kuita izvi. Mhando yevarara izvi ndivo ivava vari kubuda vachisapota zvinhu zvisizvo. Iye zvinezvi tine nyaya yekuti sangano yevarayiridzi ngaabatani vega vega tiite nharura nehurumende. Ndivo futi vari kuramba vachiti hande tinosangana kuapex, nekuti vanoda zvinhu nzvimbo zvekuapex. Kunova ndokwaanokwira ndege, ndokwaanoapendwa kumabhodhi, ndokwaanopuwa mari. Kureva izvo kuti vanhu ava vagara vari selfish.
Mune tarisiro here yekuti muchazogarawo pasi nemamwe masangano evarayiridzi iwaya kuti muumbe chinhu chimwe chete, mutaure nezwi rimwe chete?
Isusu neZimta pamwe neRatuz nemamwe manyeni ari kuda kuseenzaneso hatisi kumira, tikuramba tichingotaurirana, nekuti enezvi vatida zvichingozvitsva. Hongu takanzwa nezviro kuti vamazino vangu vari kumasase kumbere kwavo vachitaura kuti vari kuda kuita zvichingoze kuti vana vevarayiridzi nevana vemafibho sevens vapuhwe kodzero yekuenda kuzvikoro vasina kubhadhara fees as part of ma non-monetary incentives. Zvinova ndo zvinhu zvati kuikomenda kwavari kuti ngavaite izvi, asi iyo vakunozvitaura kujekerere vanhu dzotambe pfungwa dzavo havachazvitauri kuti marecommendations aunzwa nemasangano evarayiridzi kuti zvinhu zvirerukire murayiridzi nemamwe masibhu sevens.
Tichitarisa mune ramangwana, zvii zvamungakurudzirawo kuhurumende?
Hurumende ngaive normal, hurumende ngaizive kuti inoshandirwa nevashandi. Hatizi vafudzi vemombe, hatisi vanhu vekusakura nyimo, tiri vanhu vakaenda kunodzidzira basa ratiri kuita, tiri maprofessionals. Ende ngaaregere tsika yakuda kuti divider nemaunions edu. Iye nezvi mukatarisa vakumhanya nenyaya yemapayslip, asi nei nechekuita nemaunions vakuda kuti mamembers emaunion apandukire leadership. Vouya zvakare nescheme yekuti maunion abhadharwa mari, kana gavhumendi kuti yakandibhadhara mari ngaburi president pachena kuti majongo takamupa $5,000 kuti aite call of strike.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira zviri kubuda musarudzo apo kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi musarudzo yemutungamiri wenyika iri kupikisanwa zvakasimba. Vakuru vehurumende kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweIndia vanoti uwandu hwevanhu vafa mushure mekunwa kachasu kaive nemuchetura wakwira kusvika kuvanhu vangangoita 140. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Tine urombo vateereri, mishina yedu nhasi inenge iri kuita dambudziko. Tombo kuyeuchidzai zviri munhau dzedu muzuva ranhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi iwe vaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira yavanoti iri pamutemo. Kotiwo masangano evarairidzi ari kupesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kuramwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwatsemura masangano aya. Iye zvino tombodzokera kuna Mutungamiri Nkomo kuti akupei chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Aiwa, ndaga simba angu, kurise iku Canada ugo.
Ndisho, so chando chando chega, pate sino kwa kumbeta kuchudiri na mbitana.
Aha, saka, chii chauri kuita ku Canada ugo?
Esma ndukenda kuchikoro ku Thompson Rivers University. Iri kubisi kunodzia kwa choko Canada. And then tuku tada business isho shindamu third year. Tachengi takupeza o manji manji.
Zviri kufamba seji dzidzo zvacho.
Zviri right. So far, tuku pasa kuchikoro so clearly to be doing something right. But yeah, so far since we've been okay, we did a lot of volunteer work at campus, but in the community in Zimbabwe, the Kunoku, among my Africans as well.
Ku university kwako pane vamwe vadzidzi vanobva kuZimbabwe here vaunoziva kana kuti uri wega?
Variko vanobva kuZimbabwe. Vamwe vanoita vachingoya vobvaita transfer out, kana kuti transfer to Toro Chandiri. Vamwe vanongoya vobva vangopedza ma degrees avo nema diploma certificates kunoku. But takati wande maZimbabwe nari kunoku.
zvii zvakaita kuti uwanikwe uchisarudza kuita zvidzidzo zvebusiness?
Mostly because like vabereki vangu vaishanda mubank, ndakatanga ndichifunga kuti noregedza ndiite computing science ne finance. And then at that point, yanga ichiri a dream. And ndakazoya ndakuita makoursi acho, I fell in love with more of the business side of life. And then ndangoti, you know what, let me learn chekunoku, tobva ndangozodzoka ndozoshandisa knowledge yandandadzidza. Because like business is just an extension of your life, right? Like mukungoita develop my ideas, vamwe vanhu. And I think kumba, we really need to bring more of an entrepreneurial aspect, kumba, just to develop more businesses. That's why I do it as a business, you know, so that I can come home. So vandabatira kuvako nyika yedu.
Saka ndeipi business ya unoda kuita kana wadzokera ko ku Zimbabwe?
Right now I'm not sure. Ndichiri kutarisa kuti ndepapi pane gap, kumba, like the bigger gap, so that I can help try and fill it in. And then also weighing it out, kuti, they should be chandiri good at doing, right? Because it doesn't make sense, nikanoti, to write as your fashion, kumba, but I'm not as creative, right? So right now, ndishirungo tarisa, kuti, ndingaite say, I've looked into mining, I've looked into farming and agriculture. So I'm not too sure, kuti, ndokwa ndishiruda ndaire, but right now, it's just acquiring as much knowledge as I can, and also decide that towards the end.
Uri kutarisira kudzokera kuZimbabwe kana wapedza zvidzidzo zvako here, kana kuti uchati shandei mbichana ikoko wozodzokera hako nekufamba kwenguva?
Ndozamboshanda kunoku for a little bit, maybe 1 or 2 years, so that ndonyatsodzidzo system yekunoku, then ndozodzoka kumba. Definitely ndidaudzoka kumba though, like either way, because kumba is always best. And I miss home. So yeah, kumba ndichadzoka, but I'll probably work 1 or 2 years in that paid chikoro.
Pane mashoko aungada kusira vamwe vechidiki here?
I definitely say kuti rambai makashingirira, like just work hard, kana muri kuchikoro, like even in whatever shamuri kuita, rambai mchingoshanda nesimba, because mangwana muzoti ndapi maopportunities angangoya your way. Like a real life example, for me, I never thought kuti ndichauya kuno kuti ndiite chikoro, but rambai mchingonamata as well, because Mwari vanongokunzwai.
Aiwa, tinotenda zviku Kuru Cynthia nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much.
Vadiwa vatereri, chirongwa chedu chevechidiki chino perera pano. Tanga tichikurukura na muzvari Cynthia Gutsa uyo anodzidza ku Canada. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ntungamiri Nkomo. Ndinoti rarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ntungamiri Nkomo. Avateereri, tinoda kuzivisai kuti nhasi tine urombo hatisi kukwanisa kupai chirongwa chinotarisa zvechitendero nekuda kwedambudziko ratiri kuita nemishini yedu. Sezvangu yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Masangano evarairidzi opesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kuramwa mabasa kwakamboitwa nevarairidzi uko kunonzi ndiko kwatsemura masangano aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande. Alichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 24 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa utshela umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi kube lohulumende wokuthiyelana leZANU-PF okweminyaka emibili. Amazwi kamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe awukucothoza umongameli Emmerson Mnangagwa angaba esitshoni. Ibandla leZANU-PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje utshele umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi ufuna kwenziwe uhulumende womqhudelwano lapho uMnangagwa azabusa kweminyaka emibili laye abeselandela ngokweminyaka emibili. UChamisa wethule lamazwi phambi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu kade zivuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru. UChamisa usole uMnangagwa ngokuthumela amasotsha ukuthi ahlukuluze uZulu. Sixoxe lesinye seziphathamandla zebandla lakhe, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, othi baningi kakhulu abaze kulumbuthano okutshengisa ukuthi uChamisa ulosekelo kakhulu. Ngene kwelunye njalo udaba, siyaxolisa ngokungahambi kahle kwemitshina yethu, sikhuluma sisenze nje siphezu kokuzama ukuthi silungisise ukuthi kuhambe kahle ngoba ke kade sesifuna ukuthi silethulele udaba esilenze lomnumzana Prince Dubeko kodwa hayi ikhanya imitshina yethu ingahambi kahle. Ongathesi ke sizwe ke olunye udaba lukamsekeli kamphathini ntambo zokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli othi yena oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi esikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. Lokhu kulandela amazwi kamgabe awethule emzini wakhe izolo esithi uMnangagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe, uMgabe ofikise iminyaka engu-95 uthe kuzamfica laye uMnangagwa ngakho ke engazikhohlisi ngoba enguye obusayo. Sixoxeke lapho lo mnumzana Dinizulu Macaphulana oyingcwethi kwezombusazwe kodwa ke njengoba ngitshilo phambilini ukhanya imitshina yethu ingasebenzi kahle okokuthi siyehluleka ukuthi selethulele lolu daba ngokugcweleyo kodwa ke bakhona omanjinela bayagijigijima nje belungisa lapha lalaphayana. Kungalunga sizalethulela ke lolu daba.
Ibandla leZANU-PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni kukhetho olwenzwe kuzigaba ezintathu izolo kumakhansili. Ibandla leZANU-PF linqobe kuzigaba ezimbili ezenzwe izolo esibalisa eMatobo lapho elithole amavoti adlula amakhulu amane i-483 kwathi eleMDC lona lathola 121. Kuthi eBeitbridge obemele iZANU-PF uthole amavoti angu 683, oMDC wathola 54. Ibandla leMDC linqobe kukhetho olwenziwe eChitungwiza lapho obelimele athole khona amavoti adlula kancane inkulungwane 1059 kwathi obemele iZANU-PF yena wathola 993. Kodwa lapha uyaziwa ukuthi eChitungwiza kuyisigodlo sosekelo lweMDC ngakho i-993 ayehlukananga kakhulu le-1059 osekwenza abasekeli bebandla le-MDC bethuke kancane. Kusigaba sinye sona lesi seChitungwiza we-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uthole amavoti angu-29. Thank you. lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Silusizi balaleli lamhlanje ke imtshina yethu kayisebenzi kahle. Siyazama omanjinela bayagijima lapha lalaphayana bayahlanganisa silethemba lokubana kuzolunga manje ke silethulele ke indaba esilazo eziphuthumayo. njengoba ngichile phambilini siyaxolisa zulukandaba imichina yethu lamhlanje kayisebenzi kahle yiko ke siyazama silokhu sigijima gijima khona pha sizama ukuthi silungisise imichina yethu isebenze silethuleleke indaba njengensukwini. Okwakathesi ke silo mnumzana Prince Adubeko Sibanda onguye ke esike saxoxa la ephambilini ngodaba lomhlangano weMDC obusenzelwa eGweru lamhlanje enkundleni yemkhopo. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Gande, lichona njani lonke balaleli kwele Zimbabwe.
Ye hayi ngithemba abatshonile abalaleli lamhlanje ke hayi into azihambanga kahle ke imitshina kayisebenzi kahle kodwa ke hayi njengoba sesikutholile siyathemba uzasipha ke obekusenzakala enkundleni yemkhopha. Ye ungasitshela kwakuqala ukuthi bekugcwele okunganani?
Isitediyamu besichithekela ngangaphandle bekugcwele pam-pam abantu bebaningi okuthi okade kubona bezibuza ukuthi kanti ukhetho solufikile yini njalo ngaseZimbabwe. Kithi kutshengisa ukuthi khona hhayi abantu beZimbabwe kukhona ukukhonona ukukhona phakathi nakwabo okwenza ukuthi nxa umkhokheli wabo ethe wavakathela indawo labo bekuthi gwaqa behlangane ngobuningi babo.
Ye sizwa kuthiwa kukhona okunyaka ukukhulumileyo ngokuthi kwenze uhulumende wokuthiyelana ukuthi kube lezigaba ezimbili ezeminyaka emibili ukuthi omnyabu so kweminyaka emibili omunye njalo alandele. Ungasitshela ukuthi utheni ngalokho?
Obusobala Gande ukuthi khona kuleli lizwe akula olobufakazi obwaneleyo obokuthi angathi onguye owawina ama-election ngumnankakho. Ngoba sikhuluma kanje akekho othwele inombolo ezithi ukuthi umnankakho wawina wawina lolu khetho ngenombolo ezingaki. Yalokho-ke khathesi-ke kulama-president amabili kuleli lizwe, kulo president owafakwa yi-constitutional court kanye lo-justice Chigumba bese kusiba lo president owakhethwa ngabantu. So kulama-president amabili la, omunye ungu-president ngenxa yokuthi njengokutsho kwami i-constitutional court yamfaka, omunye ungu-president ngenxa yokuthi abantu bayamthanda. So ngenxa yalokho-ke ngakuyikuthi singafuna ukuthi omunye lomunye ebuse isigaba sakhe kumbe abuse lapha awina khona. Sibona ngabantu abahamba kumarali akhe, omunye ekhansele amarali akhe njengalokhu esakubona okwayenziwayo umnankagwe esithi angeke wahambe emaralini akhe ayewafakile. Kungangcono betshintshane bebone ukuthi onguye obusa kuhle muphi. Kabuse-ke 2 years umnankagwa ephume ekungena uchamisa i-2 years bebona ukuthi umehluko wakho nabo unganani xa umnankagwe ezenza yena onguyothandwa ngabantu.
Ye uphethe yini udaba luka lo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe akukhulumile izolo esola umnumzana umongameli Mnangagwa?
Okusobala ukuthi uMgabe lokhu waphuma e-State House lokhu wakhitshwa ngamabutho ngomnyaka ka-2017. Sicabanga njengabantu beZimbabwe bonke, izinto ezibonwa nguMgabe yizizinto ezibonwa yi-2.6 million abantu abavotela uChamisa, ayibo abakhulumelayo. So uChamisa naye ukukhulumile khonokho okukhulunywe nguMgabe ngoba yinto ebonwa ngumuntu wonke ophila kuleli lizwe ngaphandle kwalabo abangaphili kuleli lizwe. So-ke ukuthile ukuthi hathi amabutho kabuyele emabharakini ukwenzela ukuthi abantu beziphilele kuhle kungenamabutho ayibo angane ayabahlukumeza esenza okungalunganga okungavunyelwa ngumthetho.
Ye manje nxa sikhangele elakusasa kuyini kakhulu akhulume ngakho ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho olulandelayo asikezwa eluphatha kabanzi?
Okukhona kathesi uPresident uChamisa akumeleleyo yikuthi umnankagwa ebuye ezokutsho ukuthi sibisibili uyafuna ukuthi ngikhulumisane. Ngakuyikuthi engafuni ukuthi kukhulumisane ubaba umnankagwa noma abantu behlupheka kangaka kuleli lizwe, yena angathi hayi kafuni ukukhulumisana. Kutho ukuthi okungenzakala ukuthi kungangcono kukhanje esitredini ngoba
asimboni phela ukuthi onguye sikusikile othakazelwa lo mbuso okhona kathesi ngubani. Ngoba imenye uZulu omnengi phakathi na kwelizwe leZimbabwe uyakhonona ngisho labezanu bakhona abaningi undedalwana kabasamfuni. So nxa kuyukuthi yena engafuni ukuthi ethole ithuba lokuhamba ethafuleni esiyakhulumisana labantu bona laba bemtshele khonokho abakufunayo. Ngisho ukuthi-ke kungangcono abantu bengene ezitredini ngoba bayavunyelwa i-constitution yaseZimbabwe ukuthi behambe bedume sebeta kuze mnangazethuba.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, siyabonga kakhulu. Umunye umhlangano uzaba khona nini we-MDC wona lo ofana la wona lo wokubonga abantu?
Bengingakayitholi i-timetable etshengisa ukuthi ama-programs akhona ami njani, but ngikhangelele ukuthi kose amaviki wonke amabili ayabe kuyabe kule nto eyabe isenzakala phakathi nakwelizwe, ikwenza ukuthi abantu behlale nawo bekhangelele ukuthi kuyini okusiza ukuthi kwenzakale.
Okay. Hayi, sibongile kakhulu umnumzana.
Hayi,
sibongile. Yelo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, isiphathamandla sebandla le-MDC ebesixoxela ecingweni eseGweru. Okwamanje-ke sesixoxa ngendaba kamkhokheli kamsekeli kamphathintamba owezokwethulwa kwimbiko umnumzana Energy Mutoli, othi yena owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu ukutsho kulandela amazwi kaMgabe awethule emzini wakhe ngomgqibelo izolo isithi umnankagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Ukuhlaziya lolu daba silo mnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo lezibra. Siyakuyamukela kuhlelo mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga, linjani balaleli?
Hayi, siyethemba abalaleli bayaphila. Mnumzana Mkandla, ungathini wena amazwi kamnumzana Mugabe hayi izolo la?
Well, amazwi kaMgabe mahle kakhulu alubana kade khulunywa ngumuntu onjengoDabengwa kumbe khulunywa ngumuntu onjengoPhayasi Ncube kumbe khulunywa ngumuntu ongasiyo muntu onjengomuntu ongumgazi. Wamazwi akhe bemahle kakhulu besakha ebetshela umnumzana ophethe intambo kathesi eZimbabwe umngameli umnankagwa ukuthi etshiyane lokubulala abantu, ngoba abantu laba balokhu bethiwa khona bayakhangelwa, lokuthiwa khona i-board viewing, lokhu bekhangelwa ekugcineni kwangikhona la abantu bazabe sebekhangela yena. Amazwi lana ngiwathandile kakhulu. Kodwa-ke umbhuqazwe lo-ke wegugarawundi lo uMgabe uzibeka ngathi lokhu bangaki abantu basele khona laphana, baningi ama-car accident kade senzakala. Pho-ke kusuke kusiphazamise lokhani ukuthi kanti umuntu nxa engasekho ebukhosini uyabona yini into okuthiwa yihlala kahle yabantu. Wenza isizwe sabhuqwa sabhuqwa sibili okunye okungenalihloni ngakalivele vele xolise wathena kwakuya isikhathi sokuhlanya i-madness, kodwa onguye wayehlanya kuvuka uhlanya lobu babuvela ngaphi ubhova lolu lwaluvela ngaphi akwaziwa, kodwa wathiwa kwakuyisikhathi nje sobhova. Ubhova lolu lulethwe ngubani ngokongubani azangichazise lokho, kodwa zengaxolise.
Manje-ke nxa sikhangele yona le imbiko kaMgabe, ingayitshengisa na ukuthi sesizabona okuningi kuchombuluka konke kade kufihliwe, sizwe sokununka lalokho okuthiwa ngesilungu ngamaskeleton ekhabothini esekhithikela phansi?
Ukutsho kuhle uMgabe lokhu ukuthi kanti abantu babulawa kangaka kuyini, uthi uzakuthiwa kulabantu abaningi sibile lapha sebewulewe lapha kathi indoda lokulalelana abantu kuthi kulamangcwaba lamangcwaba lapha awazwayo lapho ukuthi khona abantu kuzibantu bafile ezibantu bafile lapha uyakuqamba lokhu kuthi kuyini kanti khona lokho okwenzakalayo uyakhuza kuthi ukuthi ukhuza into eliqiniso ngubana ngumuntu ohlezi phansi kwe-information uyamtshelo lo munye wakhe lowo akadezele konke ngombhuqazwe wesizwe ngama-80s uzomtshela nje ukuthi kathi wenzani eqhubekela phambili ngokubulala abantu kusasa lokho kuzamthenzekela lokho kuthi ukuthi kuningi okusezaphuma-ke kathesi kuyaphuma egcekeni. UMgabe nje nxa engathathwa etebe egcekeni lapha nethi ekhulume ngento yeground uzabe ethelele omunye wakhe la kukhanya azana umgabo uyazigeza entweni yeground.
Ye, yiko kade sekubuya ke umbuzo wami khona lapho ukuthi kungakutshengisa na lokho okukhulunywe ngumgabo ukuthi hayi yena ngesikhathi se-ground wayengazi lutho.
Oso kusegcekeni kathesi lapha kukhanya ngazani inyoka sijikele kuyo nalo ndoda lokhu ujikele kuhle nje kumnanka kwakuhle sibili nxa uthi landelisa nge-intelligence uthi kanti abantu babulawelwane kusasa abantu bona laba yibo kusasa abaningi bangikhona abazafuna ukubona ukufa kwayena lo muntu. Kutho ukuthi kuningi akuzakuchazwa lapha yena ngokwakho sezikhupha ebubini bonke be-ground lobuya sezikutshengisa ukuthi khona yena wayengashiwo ayephethe i-intelligence asiwe ephethe ezombutho leyo Minister of Defence. So konke lokhana sokujikijela emuntwini yena lo yena sezigezile wabe segcekile ngenkulumo yakhe sibila ikhulumile laphana kusobala ukuthi lobe ngayo ikhothi uyaphuma discharge ngoba uyatshengisa ukuthi khona umuntu anguye ukwenza lokho ngubani.
Hayi kuzwakele, sibongile kakhulu mnumzana Mkandla.
Hayi siyabonga ba.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo lezibra ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Hayi zulukandaba uhlelo lwethu luphela ke khonapha lamhlanje. Sixolise njalo kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje besingahlelekanga kahle ngenxa yokungasebenzi kahle kwemtshina. Igama lami nguChris Gande. Lilani.